Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musuwe china chikumi 1 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare reparamende ropasisa mutemo unonzi unombunyikidza vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu kutoenzana nezvaiitika munguva yerudhizha. Mangwana ndiro zuva rekupedzisira rekuti vanoda kuvhota gore rino vaite izvi kuburikidza nekunyoresa. Vakawanda vokurudzira kuwandudzwa kwemitemo yekukweretesa vanhu mari dzekutenga nadzo dzimba. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu vari kushushikana nekupasiswa kwakaitwa neparamende bhiri rekuwandudza mutemo weCriminal Law Codification Reform Act uri kunzi neremadunhurirwa Patriotic Bill uyo unoomesera zvakanyanya vanhu vanonzi nehurumende vanosvibisa zita renyika vamwe vachigona kutongerwa rufu kana kugara mujeri kwenguva yakareba. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mabharani weparamende wa Kenneth Chokuda vaudza Studio 7 kuti komiti yezvemitemo kana kuti PLC yasangana nhasi mangwanani uye yaunza gwaro rayo rekuti hapana chakaipa pabhiri iri masikati nhasi uye rabva raverengwa kwechitatu nekuendeswa kudare reSenate. Vachokuda vati dare reSenate richazeya bhiri iri nemusi wechipiri svondo rinouya.
PLC yagara nhasi mangwanani vakatarisa maamendments akaendeswa ikoko vakaona kuti maamendments saripo wakanaka sezvo maingoona maamendments akaitwa achibvumiranwa muhouse yeNational Assembly. Saka vati maamendments acho akanaka, saka zvazowanaunzwa muNational Assembly nasi ndosaka razopedziswa kuitwa mastages andasara pari zvinorava kuenda kuSenate.
Bhiri iri rapasa paine kupikisa kukuru kubva kunhengo dzemapato anopikisa ayo akaramba kuritsigira paakavhotwa nezuro manheru. Nhengo makumi mapfumbamwe nepfumbamwe dzezano PF dzakavhota dzichitsigira zvaida kushandurwa negurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi, asi nhengo 11 dzemapato anopikisa hadzina kutsigira bhiri iri sezvo dzichiti rinotyora kodzero dzevanhu. Vanokokera nhengo dzezano PF muparamende vapupuraito garepi vanoti vanotarisa sira kuti bhiri iri richapasa muSenate.
Pati chandinga kuudza ndechekuti takapedza naro kuParliament kuNational Assembly nao raakuenda kuSenate then to the President.
Vachinyora padare mutande ravo reTwitter mumiriri weHarare East muParamende vatendai biti vati zvakaitika kutyora kodzero dzevana veZimbabwe. Bhiri iri rinoti zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muno kana kunze kwenyika zvinoshoropodza kana kushora nyika kana kukurudzira kuti itemerwe zvirango zveupfumi vanogona kutongerwa kugara mujeri kwemakore gumi vakabatwa nemhosva. Vanoongorora zvemagariro evanhu vatendai Mbofana vashora zvaitwa neparamende vachiti bhiri iri harina kunaka zvachose.
Nekodzero yekuenda ikoko tinochema kuivo nguva dzehondo vaisaenda here kwese ikoko vachinochema kuti tiri kudzvanyirirwa nemabhunu kuye zvino zvaipi kana taakuenda ikoko tonzi tiri kunokumbira masanctions uya wakamiri hotovharwa 10 years. Tisaka Patriotic Bill rakaipisisa.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vashorawo bhiri iri.
Tiri kuona bhiri iri risina kumbosiyana nababa vanomanikidza vana kuti imi ndiye respect yaine kuti ndini baba pamuchata napa ana baba vaya vanotoita zvekutofosera respect saka tiri kuona zviri kuitwa nebhiri iri riri kuti musataure zvinenge zvakaipa zvinenge zvichiitika musataure izvo zvinogona kuita kuti vanhu vatarisire Zimbabwe pasi nepamusana pekuti pane zvakawanda zvakaipa zvinoitika muno muZimbabwe tagara tine dambudziko nenyaya yekumbunyikira
sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights richiti mutemo uyu unoita kuti vana veZimbabwe vasataure nhunha dzavo kwese kwavanenge vari vachiti chinotyisa ndechekuti uchashandiswa kunyange pane zvinenge zvataurwa kana kuitikira kunze kwenyika ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.
Mangwana ndiro zuva rekupedzisira kuti vanhu vanoda kuvhota musarudzo dzegore rino dziri kuitwa musi wa 23 Nyamavhuvhu vaende kunonyoresa pasi pebumbiro remutemo. Nhasi ranga ririwo zuva rekupedzisira rekuti vanhu vatarise kuti mazita avo arimo here kana kuti kwete mugwaro revavhoti. Vamwe vanhu vanonzi vari kuchema-chema kuti mazita avo haasi kuwanikwa mugwaro revavhoti kana kuti akaiswa kunzvimbo dziri kure nekwavanogara. Vanopikisa vanotiwo Zeki iri kuramba kuvapa gwaro revavhoti. Asi veZeki nehurumende vanoti zvimwe zviri kunetsa zvichagadziriswa uye hazvingakanganisi kuitwa kwesarudzo. Asi nezvichemo izvi, sarudzo dzemuZimbabwe dzingaitwe pasina mutauro here? Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vachipawo pfungwa dzavo, sachigaro vesangano rinongorora nyaya dzesarudzo rakazvimirira reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vati vari kushushikana zvikuru nemamiriro akaita gwaro revavhoti.
Tichionawo zvakare matambudziko ari kutarisana nevakanyorisa kuvhota vakawanda ekuti mazita avo dzimweni dzenguva haasi muvoters roll. Ivo vakabvovhota maelections ekumashure uko. Kana kuti mazita avo ari muvoters roll akakanganiswa uyezve vachinjwa kwavanovhotera. Vamwe vari kunzi mumba imwe chete mudzimai ari kuvhota ari pano, murume ari kuvhota ari kune iyoyo polling station. Zvinova zvinhu zviri kukanganisa vazhinji. Vamwe vanopedzisira vakunovhota kunzvimbo dziri kure kune pavaivhotera nekusandurwa kwakaitwa zvinhu ikoko. Iyi nyaya isingafadzi. Taifungidzira kuti panoitwa proclamation emaelections voters roll inenge yagadziriswa zvakanaka, asi tinoona kuti voters roll iyi haina kunyatsokwenenzverwa zvakanaka.
Ko, pane chingaitwa here kugadzirisa zvimwe zvakakanganiswa mugwaro iri? Tabvunza vamakoni.
Avo vanga vane matambudziko akasiyana-siyana ekuti mazita avo anga asimo muvoters roll vakakwanisa kugadzirisa zvinhu izvozvo. Ivo vanga vakanyoresa kare kumashure kureva kuti vane mukana wekuvhota musarudzo idzodzo. Kunyange avo vanga vatadza kugadzirisa sezvo vari muvoters roll kudhara kana kuti vanga vaiswa munzvimbo siridzo, izvi zvinogona kugadziriswa. Matambudziko atiri kutarisana nawo aya angadai akasopera kare dai kuri kunzi voters roll yakanga yashewa pane nguva yawe maelections.
Panyaya yekuti vanopikisa havasi kupiwa gwaro revavhoti, vamakoni vati izvi hazvitarisirwe musarudzo.
Kuti sarudzo dzedu dzizofamba zvakanaka kumberi uku, tinenge tatomisa opportunity yakanaka yekuti tinge nevoters roll yakachena. Izvi ndo zvinotaurwa nemainternational instruments atinoshanda nawo akaita sana SADC guidelines on the conduct of democratic elections nemamwewo. Saka tinongokurudzira Zeki kuti dai waro yaita kuti voters roll inge ichionekwa nemunhu wese pane nguva kuitira kuti tisazosangana nematambudziko atasangana nawo iwowo.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvesarudzo vaSolomon Bobo Sibunu vativo havasi kushamisika nekusamira zvakanaka kwegwaro revavhoti.
Izvi zvave kungoratidza zvaityirwa neruzhinji kumazuva apfuura, kumwedzi apfuura, kumakore apfuura kuti gwaro revavhoti harina kumira zvakanaka. Saka nekuda kwaizvozvo hachisi chinhu chitsva chatiri kuona, chinhu chatakanga tichiona, chinhu chatanga takutotarisira. Ndofunga vanhu vakanga vasingataure nhema, vanhu vakanga vaine zvavakanga vachiona.
Asi vachitaura nebepa nau reHerald, mutezeri wasachigaro wekomishen yeZimbabwe Electoral Commission, Ambassador Rodney Kiwa, vati zvinhu zvose zvirikunzi zvakakanganiswa mugwaro revavoti zvinokwanisa kugadziriswa sarudzo dzisati dzaitwa. Gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vakaudzawo Studio 7 kuti mutemo wesarudzo uripo iko zvino unokwanisa kuita kuti paitwe sarudzo dzakachena.
Chero zvaurie zvinezvo chaunotadzisa chinobva chanzi election yakona kuita free and fair because the clause yakati yanga ichabatsira zvakati. It's good to improve the laws, but there is nothing that makes the process not be free and fair.
Zimbabwe yave nemakore ichiita sarudzo dzinoramba kutambirwa nevanopikisa vachiti dzinenge dzabirirwa zvemhando yepamusoro-soro. Izvi zviri kunzi nevamwe vanokweretesa mari vakaita seAfrican Development Bank, IMF neWorld Bank zviri kupa kuti kugadzirisa nyaya dzezveupfumi hwenyika kunetse. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Mamwe mapato ezvematongerwo enyika madiki pamwe nemamwe masangano akazvimirira oga anosvika makumi matatu nemashanu kusanganisira Operation Dudula neput South Africa First varatidzira pamahofisi emutungamiri wenyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa vachikurudzira kuti vadzinge zvizvarwa zvedzimwe nyika zvisina magwaro ekugara zviri pamutemo muSouth Africa. Kuratidzira uku kuri kuuya apo magwaro ezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinodarika zviuru zana nemakumi manomwe nezvisere kana kuti 178,000 osvika kumagumo mwedzi uno zvichitarisirwa kudzingwa kana dare repamusoro rikarasa nyaya yechikumbiro chavari kuita kana kuti pakasave kuti zvibvumidzwe kuramba zvichigara munyika iyi. Asi pane mukana wekuti kana dare iri rikawirirana nehurumende kuti zvizvarwa izvi zvidzingwe, zvizvarwa izvi zvinokwanisawo kuenda kudare repamusoro. Mutungamiri weOperation Dudula vaPatrick Mogolusi vaudza nepfenyuro yeSABC News kuti vari kuda kuudza vaRamaphosa nemakurukota avo kuti vaneta nekungovimbiswa kwavari kuita kuti vachadzinga vabva kure vachiti vanoda kuti vakombwe vadzoserwe kunyika dzavo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata sachigaro weAfrican Diaspora Forum Dr. Vusimuzi Siwanda.
Vanhu vari kunetseka chaizvo kuti tichaitika nekuti vari kuona kunge sezvo koti risatiwo yasvika pakupa kuti ivo vari kuti chiine iyaya vakapiwa neHelen Suzman nevamwe vakasiyana-siyana. Saka vanhu vako nekuti vanhu havazvinzise zvemitemo izvi vakufunga kuti pamwe zvekureva kuti aiwa nyaya yapera kana kuti tatotadza vanhu vafanira kuenda kuZimbabwe. Saka pane kunetseka kuri kuitika pavanhu, vanhu vari kushungurudzika chaizvo uye zviri kuitika pasi ndizvo zvokuti vanhu vari kushungurudzika dzwawo nemaitiro evanhu pamabasa nekuma UIF iko kwaunofanira kuwana mari dzavo.
Saka zviri kureva kuti kudini kumunhu ari muSouth Africa akabata ZEP pari zvino?
Zviri kutoreva kuti kwaari ari kuona kuti no, upenyu huno hwemuSouth Africa hunenge hwapera. Ndo saka vanhu vakumhanyira kuti at least vange vane maresiti emawaivha kuitira kuti kana mawaivha acho vapuwa, nekuti vakanzwa kuti aiwa mawaivha akupiwa vanhu vakupiwa mawaivha kuti kana munhu apuwa waivha yacho inga inogona kumutengerawo chero mwedzi miviri mitatu, because akawana waivha yacho anobva aapplyrawo chipemiti yacho iyoyo yotorawo nguva kuti ibude. Saka vanhu vari kungotsvaga chingamuraramisa mangwana teratingazivi kuti zvichaperera kupi, asi vari kuona kuti nyaya yekungogara chete munhu akangomirira kuti tinzwe kuti koti chatii zvinenge zvichapinza pamatambudziko, nekuti koti kava achiti aiwa nyaya iyi iri kuhwinwa nehome affairs anenge achisina chekuita munhu iyeye. Ndosaka vatomhanyira kuti vatsvage chekubata chete mumaoko. Zvinoratidza kuti vanhu havasi kuda kudzokera kuZimbabwe.
Tanzwa kuti nhasi kune mamwewo mapoka aswera achiitawo toitoi here muJoburg vachitaura nyaya yekuti vari kuda kuti vaRamaphosa vaite kuti vatorwa vaburitswe munyika. Mambonzwawo nezvazvo here izvi?
zvakatotanga nezuro. Iyo mapato ndiye rimwe racho rangariri pakoti panyaya iyoyi vana All Truck Drivers Forum of South Africa iyoyi. Inova iyo rimwe remapato rine xenophobia rinovenda zvikuru vanhu vanobva kunze nana Dudula nana Put South Africa Affairs. Saka vana vakatanga vakaendesa mapepa memorandum kuHome Affairs kuti kuda kuti pakazara maillegal foreigners ngaabviswe. Saka iko zvino vari kuti vari kuda kuenda kuna Ramaphosa vachiratidzira nekuti havachadi vanhu vanobva kunze, varoda kugadzira nyika, varoda kuti zvarwe kuitira kuti kusapinda munhu vazvigadzirire nyika yavo vari vega.
Sachigaro weAfrican Diaspora Forum, Dr. Vusimuzi Suwanda, vari parunhare kuSouth Africa na Ivan Zininga weStudio 7. Kunyanga hazvo vanhu vanosvika mamirioni maviri vari kuda dzimba, mirioni imwe chete iri muHarare chete. Nekuda kwevanhu vari kubva kumamisha kuenda kumadhorobha nekuwedzerawo kwehuwandu hwevanhu kuwana dzimba kunonzi kuri kunetsa nekuda kwemitemo yemabhanga ari kuomesera vanoda kukwereta mari dzekutenga dzimba kana kuti mortgage. Vemabhanga vanoti havana chekuita nekuti upfumi hwenyika hwananga kumawere, nekudaro zvinonetsa kungokweretesa vanhu mari. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mugwaro ratakawana kubva kune mukuru weBankers Association of Zimbabwe vafanwa mutogo, hakuna vemabhanga vari kupa zvikwereti zvedzimba kana nzvimbo dzekuvakira nemari yemunyika kana kuti maZimbabwe dollars. Gwaro iri rinoratidzawo kuti nhengo dzesangano ravo dziri kupa zvikwereti izvi dzinoisa mari yemutero kana kuti interest iri pakati pezvikamu gumi nechimwe kubva muzana kusvika kuzvikamu gumi nezvishanu kubva muzana pagore kana kuti 11-15%. Asi kuSouth Africa mari yemutero tero pachikwereti iyi iri zvikamu zvinosvika zvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 9%. Munyika dzakaita seAmerica mari iri pakati pezvikamu zvitatu kubva muzana kusvika kuzvikamu zvitanhatu kubva muzana kana kuti 3%-6%. Mutero unotarwa pachitariswa nhoroondo yemunhu yekubhadhira zvikwereti kana kuti credit history. Asi munyika idzi munhu anobhadhira chikwereti kwemakore akawanda kwete zvinoitwa muZimbabwe. Gurukota rezvemagari Revan Vapoma Vima wachitaura pamusangano weSocial Security Authority, National Building Society neZimbabwe Institute of Public Administration and Management SIPA, vakati muZimbabwe vanhu vanonzi vadzosere zvikwereti mumakore mashanu, vakati zviri nani kuti vapiwe makore makumi maviri.
BS nemamwe mabuilding societies ngaachisevenza kuitira kuti tidzokere kuthe normal mortgage system inopa vanhu nguva yakareba yekuti vabhadhare dzimba dzavo.
Vakatendawo kuti mari inoripwa pachikwereti chekutenga imba yakawandisa.
Tichatarisa futi issue yemainterest rates. Interest rates acho ngave asiri usury. Hamungaiti chimbadzoka nereal estate.
Mumwe mugari weMuHarare vachenesa Ntungwa vanoti kukura kwemitero inodiwa pazvikwereti zvedzimba zvinohodza mwoyo yevakawanda.
Mari haisi kutendera muekonomi zvese zvatiri kuziya. Imari iri kuenda kune vashoma. Inini nekumira kwakaita zvinhu handione maZimbabweans achikwanisa.
Asa mai Mildred Kujinga vanoshanda nerimwe bhanga rinopa zvikwereti zvedzimba nepekuvakira reNational Building Society NBS vanoti shuviro yavo ndeyekupa munhu wese munyika zvikwereti zvichienderana nemari yaanowana pamwedzi kuti azokwanisa kudzora chikwereti.
Kuumbwa kwebhengi rinonzi NBS rakatoumbwa rakatarisana nekuti ripe vanhu dzimba nemaerano nezvavanorarama nazvo kubvira vari pasi kusvikira vari pamusoro.
Vanotiwo kunyange zvodonzo ravo riri rekuwanisa munhu wese imba, vanonyanyokurudzira kuti munhu ave achiwana madhora mazana maviri nemakumi mashanu emari yekuAmerica pamwedzi kana kuti $250.
Isusu sebhanga ratinoti rinokurudzira chinhu chinonzi financial inclusion, hatina minimum income, asi tinokurudzira kuti munhu wose anoshanda dai agona kuwana mari iri pamusoro pekuti awanewo mari inenge mazana maviri nemakumi mashanu $250. Nekuti izvo zvinotaura kuti uchinge watengawo magrosari unogona kusara nemari yakafanana $50 kana kuti 8 yatinogona kuti aiwa nemastand edu atiye tichi ngitinawo kuti ukwanze kuvaka kana kune nzvimbo dzinonzi dziri kufana kuumbiridzwa kuita mataun.
Vachibvunzwa nezvemakore mashoma anopawa veruzhinji kuti vabhadhare zvikwereti, amai kujinga vangopa kurudziro yekuti vanhu vatore zvikwereti zvavanokwanisa kubhadhara.
Kukurudzira kuti munhu agone kutora imba inoendera neupenyu nemari yaanobata panguva iyoyo.
Vachibvunzwawo neStudio 7 nezvekukwira kwemitero yemari yezvikwereti izvi, amai kujinga vakati havakwanisi kutaura pamhepo mainterest rates ebhanga ravo, asi vakati
isu tinoshanda namalending rate anenge aiswa nehurumende, ende hurumende zvayakanakira when it comes kunyaya yedzimba, malending rates avo avanoisa akanyanya kuderera kudarika atinoisa pamaloan ekuisa pamubato wamaoko.
Nyaya yekusheya simba zvakanyanya kuri kuita dhura remunyika uye kusajeka kwegwara rezveupfumi kuri kupa kuti vamabhanga vatye kukweretesa vanhu mari dzekutenga dzimba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru muhurumende yeUkraine vanoti Russia yatanga mwedzi uno wachikumi nekuuraya vanhu vatatu kusanganisira mwana mushure mekubhomba guta guru renyika iri Kiev nhasi mangwanani. Vanhu gumi vanonzi vakuwara. Mabhambo aya anonzi aparadza dzimba dzevanhu, kiriniki, motokari pamwe nepombi dzemvura. Vakuru vakuru mubazi rezvekudzivirirwa kwenyika muAmerica vanoti vari kushushikana nenjodzi inonzi inogona kukonzerwa nezviri kuitwa nemauto eChina, ayo anonzi ari kudzivisa ndege nengarava dzehondo dzeAmerica kufamba zvakanaka munzvimbo dzinonzi dzinokwanisa kushandiswa nenyika dzose kana kuti international waters. Izvi zviri kuitika munyanza yeSouth China Sea. Nemusi wechipiri, America yakaburitsa vhidhiyo yakaratidza zvakaitika apo ndege yayo yemhando yeRC-135 yakakanganiswa kubhururuka neChina. Asi mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muChina, amai Mao Ning, vakati America ndiyo yakakonzera kunetsana uku nekuda kusora. Dare reInternational Court kuHague rakapa mutongo yekuti China handiyo muridzi wenzvimbo iyi, asi China inonzi haisi kutevedzera mutongo uyu. Mapato ezvematongerwo enyika ane maonero akasiyana-siyana pakutarwa kwezuva resarudzo nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa neZuro. Vamwe vachiti mutungamiri wenyika vanotosungirwa nemutemo kuti vange vachitara zuva iri nenguva chaiyo, asi vamwe ndo vanoti vaMnangagwa vakakasika kumedza kutsenga vachada sezvo kwanga kuchine nyaya dzakanangana nesarudzo dzinoda kugadziriswa. Vamwe ndo vanoti kunyange hazvo zuva resarudzo ravepo, gwaro revavhoti reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC harina kumira zvakanaka sezvo vanhu vakawanda vari kunotarisa mazita avo vanga vachishaya mazita avo munzvimbo dzavakanyoresera kuvhota vari. Ukuwo bato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora rakaendawo kudare richiti panofanirwa kutanga pagadziriswa gwaro rekutarwa kwematunhu kana kuti Final Delimitation Report pasati paziviswa nezvezuva resarudzo. VaMnangagwa vakazivisa kuti sarudzo dzegore rino dzichaitwa musi wa23 Nyamavhuvhu, uye kana pasina akunda musarudzo yemutungamiri wenyika inozodzokororwa musi wa2 Gumiguru. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaGodfrey Kurauone vebato rinopikisa reTriple C pamwe na Dr. Masimba Mavaza vezanu PF. Totanga nekunzwa kubva kuna vakura uone.
Mugoma Jonga ndo zviri pamutemo, mutemo unosungira mutungamiri wenyika kuti ataure zita resarudzo. Ndo zuva ratakamirira toso tizive tione kuti tofambisa sei munyaya dzekugadzira pamakampeni edu sebato rinoda kupinda mugovernment muna August. Asi huri yati ikuti ndinzwe kuti zuva rataurwa panguva iyo zeki ikuita matambudziko nevoters roll. Vanhu vakawanda vari kuinda kucheka mazita avo vari kumashayiwa. Uyu means kuti zeki pache zvayo is not ready, zeki haisi prepared for elections. Zvinova izvo zvichatipa aya tinoti madisputed outcomes, ekuti pakabuda maresults munhu wese achange asina kugutsikana nemhaka yekuti vazhinji muchaona kuti zvosara kumbakidzi mazita mazita rako harimu, asi vachiziva kuti vakarejista kuvhota. Idambudziko guru.
Regai tidzwe una Dr. Mavaza manzwa zvataurwa navakuraone pamusoro pekuziviswa kwakaitwa zuva resarudzo.
Iya, vakuraone ndongobvunzana navo pekutanga nokungoti ndo zvinoda mutemo, ndo zviri pamutemo wenyika yeZimbabwe. It's a constitutional obligation kuti president vaite abide by it and give an electoral debt. And again, as I said earlier, kuti kana mutungamiriri wenyika achinge achitedzera mutemo wedumbiro remutemo wenyika, chikomborero kune nyika iyoyo, nekuti mune munhu anotedzera mutemo. Hatina kufanana nedzimwe nyika dzekuti vanongofunga kuti achavhota nekusingaperi kusvika ini ndafa. Isi hatina izvozvo. ZANU PF inotedzera bumbiro remutemo kugutsa ruzhinji nezvinoda vanhu. Asi kuti titi zviri nyore kufadza munhu wese, tingadai tanyeba, hazvikwanisiki. Variko vachangonyunyuta vachingoti dai maelections anonotswa. Izvozvo panga anonotswa apa vetriple C vanga kutopopota, muri kutya, mazoita sei, maelections aannounzwa, hamuna kuzopedza kuita zvakati, munhu haabatsiriki.
Vakuraone, mataura nyaya yekuti gwaro revavhoti harina kugadzikana kana kumira zvakanaka, zvinhu izvi zvinganzi zvichiri nemukana wekuti zvinogadzirisika, tichiona kuti sarudzo dzichaitwa musi wa23 August.
Ndosake muona amavhazi avasina kubabata vhozi vari kuziziva kuti gwaro revavhoti harina kuita zvakanaka. But however, sekubvunzwa kwamaita, vanhu vane zuva ranhasi kuti vange vagadzirisa zvinhu izvozvo zvine zvakanaka. Otherwise, from there hazvichagadzirisiki. Kana vanga vasina zita rako, kana zita kwana ratransfewa, kana ukasaritransfewa kudzidzisa kwarinofanira kunge riri, hazvigadzirisiki. So it's a challenge yatinoona tina bhozi nguva yakana yapuwa vanhu vagadzirise, because vanhu vanga vasina kunzwisisa nekuona kuti these anomalies are serious and auya at a larger volume. So zeki handisi kuti nguva yapa vanhu vagadzirise yakakwana, because vazhinji muchaona mazamu achichaikwa. But it's not anyone's fault. Fault yezeki. We don't know what happened. We don't know how they changed the people from this point to that point. So idambudziko guru rekuti kana vana vamavhazi vezanu PF vachiti havasi kuzviona, zvinozimini kuti vanenge vane roro pakati pazvo.
Vamavhazi, nyaya yevoters roll iyo hanzi hongu deti ravepo, asi voters roll mamvemve.
Nyaya yevoters roll yakangofanana kumapato ese. Nesuwo tine vanhu veduwo vane mazita avo avasiri kuona, asi tiri kuedza kuti munhu wese ngaakumhanye nguva isati yapera kunogadzirisa zita rako nechitupa chako nekurejista kana usina kurejista. Ndokusaka tichiti vanhu ngavarejiste kuvhota, vacheke kuti mazita avo aripo here pachine nguva. Taitaura nyaya yekubva makore maviri apfuura kuti taakuenda musarudzo makore mairi ari kuuya, ngatigadzirisei mazita edu pavoters roll. Vanhu vaingoitawo njake njake vachitamba vari kure nekure, hazvibatsiri. Vaakumhanya, vaakupepuka bako mvura yanaya.
Vakuraone,
kuti takuda kutanga maelections, ZANU PF yatova bhizi kuti ngatiise mutemo wokuti unozosunga vanhu vasataura. So how is the opposition then going to campaign kana muchiisa mutemo wokusungirira vanhu kuti musataura zvinyuto zvenyu, musataura zvakaipa zvapurezidendi, musataura zvakaipa zvenyika? Saka then who is going to speak and how? Tirikuenda kusarudzo takasunga muromo as opposition, tirikuenda kusarudzo takasunga maoko nemakumbo as opposition, but nonetheless tinoda kuudza kuti vana veZimbabwe vanoziva zvavanoda.
Vamavhazi, hanzi pane mutemo uri kuwandudzwa uyo unosungira vana veZimbabwe kuti vange vasingasununguke.
Kungoti vakuraona havanzwisisi nyaya iyi. Ndiyo yakatanga kare, ikapinda, ikasarudzwa, ikaongororwa, ikakurukurwa, ikadibetwa, ikazovhoterwa nezuru. Uyezve hausi mutemo unorambidza vanhu kutaura, mutemo unorambidza vanhu kutaura nedzimwe nyika pamusoro penyika yako kana usina mvume yekutaura pamusoro penyika yako. Saka mitemo yemunyika dzese dzinawo mutemo wakadaro. Ndiloge nelowo munayo paamerica mutemo uri pese.
Dr. Masimba Mavhaza vebato rezano PF vari parunare kuBritain neStudio 7. Manzwa zvakare kubva kuna vaGodfrey Kurauone veTripleC vari parunare kuTexas muno muAmerica neStudio 7. Musakangano wachirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable chatinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo na 8 PM nhasi, apo tiri kutarisa nyaya yesarudzo. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiya mina Standikile Mhlanga.
Soku isika tisenda baku.